ndikati yaimwe mazwi ndakangotanga kare kuma 2001 asi kuzoti vanhu vazonatsa kuzoziva kuti hakune chikwata chakati cheGaza and Bodyring Express chaakuchizoonekerawo kuvanhu 2020 2021 ndopatakazotsivisa damarefu redu rinonzi Rudo Inzira rine masongo anokwana kuita 6. Rudo Inzira, Mukoma Peter, Vakandimaka, Nehanda, Zororo.
Muri kutambirwa sei neveruzhinji? Tinoona kuti vaimbi vanorova musambo wamunorova imi wesungura uyu mawanda.
Ndinoona kuti veruzhinji vari kutambira misambo yedu zvakanyanya, nekuti pese pendinotombofambawo ndinosangana nevanhu vechitombobvunza kuti ko madii atichakunzwi mazuva anaya, mangonyarara chichiri kuitika. Vanhu vari kutokomplaina kuratidza kuti vanhu vari kutambira misambo yedu zvakanaka, uye zvakare nekutemberera kwetinenge tichiita kuti vanhu vazive kuti tiriko tichimboitawo mashows nekudii nekudii. Tiri kutendera tichipindawo muvanhu kuti vanhu vazive kuti kune chikwata chinonzi Gaza and Bodyring Express muguta remasvingo.
Matambudziko apiwa muri kusangana nawo mukuita basa renyu remimhanzi Mukoma Gaza?
Ichokwadi ichocho, dambudziko rezvekushandisa ndozvinotikonzeresa kuti tiite sekunge hatiko isusu tiriko, nekuti kuti tikwanise kuita mashows kunzvimbo dzakasiyana kuti vanhu vazive kana kuti patinenge takokwa, ivo vanenge vatikoka vacho havatipisisi chavo, vanongoti uyai mungoperforma. Saka isusu nekuda kwekuti tizikamwe kuti tiriko, tinozonge takuhaya system. Kana tisitorinawo mari yekuhaya system, hatikwanisi kuenda kuperforma panzvimbo yacho iyoyo. Ndokunyarara kunozongoitika kune vaimbi vari kusumuka vakaitawo sesusu. Ndiro dambudziko ratinosangana naro, kuti shungu tinenge tinadzo asi zvekushandisa ndozvatinenge tisina kuti tikwanise kuperforma nekuzikamwa kuti tiriko.
Saka matambudziko aya muri kuakunda sei?
Matambudziko aya anonetsa kuti timakunde, asi shungu tinenge tinadzo.
Vanenge vachidawo kuteererai vasingakwanise kuuya kwamunenge muchiridzira, vanokuwanai papi kana kuti vanowana papi mumhanzi yenyu?
Albhamu yedu Gaza and Bodyring Express inowanikwa paYouTube, zvakare nepaFacebook inowanikwa ipapo.
Ndekapi gambo Mukoma Gaza kamunoda kuti tibude nako mudariro?
Kambo kwendinotarisira kuti vateereri vange vechinzwa kambo kubva kuGaza and Bodyring Express kanonzi Rudo Inzira yokubatana.
Thank you. Waraba asi mwana wenyu mama wandiponda ponda 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 moyo wangu manje aya machepa chepa
Yeah.